avati vose vanguva chiwirirana mukati memauto ari pasi pavati wenga kune mamwe mabharaki anogona kunge aziita nekuti vanga vachitya vanga vasingadi kudeura ropa asi nyaya ikasabatwa zvakanaka ikasataurwa zvine jekerere zvinoita kuti vanhu vaone kwavari kuenda mauto achiri kuwana rutsigiro uye rwevanhu vachivapembedza kuti maita zvakanaka nekuti vanhu vanga vachingoda chose chinogona kubvisa vamugabe asi vanhu vezimbabwe vari kuti kana vamugabe vabviswa ngapachiva nechimbi chimbi yekuti vanhu vaone kuti zvaita sei munoona kuti kunyange pane vanhu vari kupawo ndingati uchapupu hwavo vari kuti aiwa vamugabe vakatadza asi sekuti mukweguru wetu vari kungotiwo pachivanhu chedu vanhu havazonyanyotarisiri kuti munhu wakadaro ushungurudzwe saka chandingangoti ndechekuti kurudziro kurana vachiwenga zvinhu zvavo zvinoda kuitwa nechimbi chimbi vachitarisirawo kuti kunyange patransition yavari kuda pane vamwe vanhu vanga vachiwirirana navamugabe vavanotofanira kuregerera ndo imwe dhimandi tationa vamugabe vachada kuzivawo kuti vanhu vavakashanda navo vana najonathan moyo vacharegerwa nekuti vamugabe vanozivawo kuti mumauto imomo kune vamwe vanogona kunge vaine mhosva dzavo dzakakura kudarika dzakaitwa namajonathan moyo sana jonathan moyo mhosva zhinji ndedzekuti ehe vane corruption asi mhosva zhinji ndeyekuti vanga vaakubhloka munhu unodiwa nemauto anovava munangano saka ipapo panotoda kuti pange paine vanhu vanoziva nyaya dzenegotiation yandinofunga kuti negotiation iyi experience inogona kunge isimo yakanyanya mukati memauto saka zvaakuchidiwa kuti pange paine team inonegotieta isisisiri iri kungotungamirwa nemauto ndo dambudziko rapinda pazimbabwe kuti kutya kwazadza vanhu veopositeni munoti havasi kutaurawo kuti zvoitwa sei vesivil society havasi kutaura munhu wose ari kutya nekuti mauto kazhinji havanyanyoite zvekutaurirana nevanhu kana wada kusumudza musoro unongodisapia saka zvinhu izvozvo sadhaka neinternational community ndinoona zvichizokonzera kuti vafunge nyaya dzekuti voita sei tichanzwa pavachataura nhasi asi ndinoona kuti nyaya yekuti vapindire inogona kunge iripo patebho iroyo
asi zimbabwe ingakwanise kurwisana nesadhaka here tichitarisa kutatarika kuri kuita ivo vechiuto ava nenyaya yekushaya mari
nyaya dzekushayiwa mari dzekuchiuto dzinonetsa kuti tinatodziti zveshuwa vanhu ava havana mari ngatirangarirei kuti vanhu vemauto ava vanhu vakanga vaine chikamu chekuita nekucherwa kwezvicherwa zvinokosha zvakafanana nemadiamond saka vemauto vanogona kunge vaine mari zhinji dzinogona kumbovatsigira kumbovabatsira kwechinguva chidiki asi handioni kana pakange paita nyaya yekuti hondo yaakunyanyoenderera mberi sekunetiwo kwaakuchitika zvinhu muzimbabwe ndinoona zimbabwe inogona kuzoda kutatarika pakuti dzimwe nguva vanga vachisina kana atingati mapati ekushandisa kundege dzavo nezvimwe zvombo asi zvekuti vamborovawo hondo kana kwemasvondo matatu vanogona kumboshingirira kurova hondo yavo